ne mburi ye Zimbabwe chirongwa cha kokerwa nezeki chirongwa chakakosha kunyanya nekuti focus is on young people. History ye Zimbabwe yaratidza pachena kuti kubvira muna 2000 kunyanya participation yema youth hainyatsofadza zvichioneka nekuti paya patinoti vangani vakaregista kuvhota uye vangani vanenge vachivhota mungori mugore ra2018 chete patangoona kuti vazhinji vemayouth angaregista kuvhota ndopi vakati vhotei. So konzeni iyoyo ndinoona yakakosha kunyanya kuri ivo mayouth ari political.
Asi munoona here musangano wemazuva matatu uchikwanisa kuzadzisa zvirevo chekuti vechidiki vange vachipinda munyaya dzesarudzo?
Zeki ingangoda kuti tinyatse kuenda kupfuurira musangano uyu waitika wamazuva matatu nekuti mamwe masangano akazvimirira ega ari kuti vanhu akwezve vanhu vachiita vasati vati tiri kunovhotera ZANU-P F, tiri kunovhotera CCC, tiri kunovhotera bato rakati kuti rakati kuti zvirongwa zvirimo munyika pari zvino zvekuti mayouth anoparticipate maelections akawanda especially kuvhota registration zvichiri zvishoma sezvatakaona paya muna February pakamboitwa blitz yekutanga achinzi vanhu ngavanoregista kuvhota vashoma shoma vakaregista. Saka ndingati chirongwa chakanaka ngachienderere mberi asi zeki ngaipfurikidze chirongwa chatinazvo zvemazuva matatu ichi.